vachitaura pamusangano waitirwa pamuzinda wezek justice chigumba vakurudzira mapato aya kuti amhanyare nyaya dzemhirizhonga kumapurisa pamwe nemamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita sezimbabwe human rights commission mapato akawanda apinda musangano uyu anoti haana kufara nekuti musangano wacho waitwa kwenguva pfupi uye havana kuwana mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mumdc inotungamirirwa naprofesa walsh mancuve vahenry chimbiri vati hapana zvakawanda zvabuda mumusangano kunze kwokuziviswa chete kuti justice chigumba ndivo vave sachigaro wezek vachimbiri vatiwo vafara kuti justice chigumba vataurawo kuti nyaya yekunyorwa kwemavota registration slips imhosva
pangotaurwa nyaya yeti marisiti mede kunze tati imhosva anenge awanikwa achidimanda kuti ngaasungwe chibiro zvandangonzwa chete ndo chete poindi 1 yangotaurwa chete hatiziva kuti mapurisa achatenderana nazvo kana vachaita basa ravo here inonzi implementation
mutungamiri webato re1980 freedom movement dr francis danan vati vakwidza chichemo chekuti pane nyika dzekunze dziri kupindira musarudzo dzemuzimbabwe nekupa zvinhu zvakaita semupunga kune mamwe mapato vati izvi zvinokonzera kusagadzikana munyika uye havana kufara nemhinduro yavapiwa nasachigaro wezek
isusu complain yataraisa as a political party tati we cannot just say there is political violence without saying they are also sponsors of political violence. We're saying they are foreign organizations vari kupa rise vari kupa parafini ma raw areas. All those actually they are influencing the ultimate outcome of the election. So when we say that to the ZK chair lady, she actually brushed us aside and vangotanzi it is just a personal opinion zvinhu zvisina basa.
Nhengo dzakawanda dzebato rezanupf ndidzo dziri kufamba dzichipa vanhu zvinhu zvakaita semupunga mumatunhu akawanda munyika uye mapato anopikisa anoona sekuti kuita izvi kutenga mavhoti. Vada navati zek inofanira kuongorora nyaya iyi vachiti pari zvino kuamerica kune mutauro nenyaya yekuti russia yakapindira musarudzo dzenyika iyi. Vakawanda vapinda musangano uyu vanoti havana kufara kuti havana kupiwa mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose uyewo vati vange vachitarisira kupiwa chikonzero chakaita kuti vaimbove sachigaro wezek justice rita makarau vasiye basa. Munyori mukuru mubato reunity party vaobert makaza vanoti havana kufara nekuti musangano wanhasi watora nguva pfupi pfupi.
Ndokumakaita about 40 minutes 45 minutes musangano uchibva waklozwa zvingonzi I'm rushing somewhere of which munhu wese papera musangano hapana abuda imomo ane mufaro hapana abuda imomo agutikana nekuti mibvunzo yedu atachida kubvunza hapana chabvunzwa zvese ungachingoinjoza ndekungotudzwa kuti zvakati nezvakati but chatinoti chabuda pamusangano yacho hapana ringori bhazi rangochinjwa driver but same system ndiyoyo hapana chachinja pane zviri kuitika same system yekurigwa kwaiita zanupf ndo system yavarungoshandisa nhasi.
Pari zvino pave nemapato ezvematongerwo enyika anodarika makumi masere akanyoresa kuzek nguva nenguva. Zek inoita musangano nemapato aya kuitira kuti vakurukurwe nyaya dzesarudzo uye justice chigumba vakurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze zvaakabvumirana kuita muchiga chaakaita chesarudzo chepolitical parties code of conduct. Nyika inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuro mukati memwedzi mishomanana inotevera uye zek yatove mushishi yekugadzirira sarudzo idzi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.